Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 kubvumbi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Inini semaone rangu tinofunga kuti vachamisa ivo mbune, vanofanira kubuda, vaifanira kubuda vachienda kunokomekedza vechidiki kuti vaende kunoregista kunovhota. Vachamisa ndo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota, ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa.
Munyori wenhau Hopewell Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change, asi ari kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri nderevanhu vose.
Asi nyaya yematatu leads haisi nyaya yematongerwo enyika, inyaya yekodzero dzevanhu vari low income groups.
Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti haaoni chakaipa mukupawo kurudziro nemazano kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, achiti ndizvo zvinoitika kana zvinhu zvichitwa pajekerere. Chingono audza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nevanhu paTwitter nemune dzimwe nzvimbo zvekuti vanoshora mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa zvine chokwadi chete mukuti vari kukurudzira vaChamisa kuti vaedze kubuda vachitaura nevechidiki vanovatsigira uye kuti vagadzire zvimwe zvinhu zvakaita sekutsvaga mari yokubhadhara vanhu vebato iri vachange vari panzvimbo dzokuvhotera mumazuva esarudzo kana kuti polling agents. Chingono anoti iye sezvinodiwavo neveruzhinji anoda kuona zvinhu zvichipindudzwa munyika, achiti bato reCCC rine mukana wekukunda musarudzo, asi pane zvimwe zvinofanirwa kuitwa nguva ichiripo, vachiti ndizvo zvavari kuedza kuudza bato reCCC.
Hapana chiri kunyanyonetsa, asi tiri munyika yekuti ukatsiura anasahwira vako, vamwe vanhu vanobva vaona fanika wakutorwisana nanasahwira wako. Demokrasi yatiri kurwira inoreva kuti kana sahwira wako uchiona kuti zvinhu zvaanenge achiita hazvimubatsiri kuti asvike kwaaroda kuenda, unofanira kumuudza kuti apa unenge wakurasika, dai waita zvinhu nenzira yakadai kuti usvike pauri. Zvinhu zvandiri kutaura ndezvekuti inini semaonero angu ndinofunga kuti vachamisa ivo mbune, vanofanira kubuda, vaifanira kubuda vachienda kunokomekedza vechidiki kuti vaende kunoregista kunovhota. Vachamisa ndo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota, ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa. Sepoliticien ari popular stereki muZimbabwe, vakabuda ivo zvinogona kuvabatsira. Chechipiri ndechekuti sarudzo dzatiri kuenda kunoita 2023 dzinoda mari. Ndaifunga zvakare kuti ivo vachamisa vanofanira kulidha mafundraising campaign. Sepopular politician vanhu vanenge vachiita uyu ndiwo andiroda kuvhotera, saka ari kutolidha campaign yekuti tireze mari yekuprotekta mavotes. Kuchadiwa mapolling agents. Zimbabwe inenge ine 12,000 polling stations. Each polling station ino need four polling agents. Zinenge zidiwa ipapo. Saka zazinoreva madzi ndezvekuti pa 12,000 polling stations izozo tichinida four ma polling agents. I 48,000 polling agents achadiwa. Vakabhadharwa $50 $2.4 million inodiwa. Saka inini ndakandichiti vachamisa dai vaenda pamberi vachifundraiser kuti mari iwanikwe. Sarudzo yekumashure ya 2018 yakaitika vakabirirwa nekuti vanga vasina mapolling agents. Saka vakashaya mapolling agents zvakare izvinezvi vanopirirwa. Saka kutaura kwandine ndichiita zvinhu izvi vamwe vanhu vanobva vaona fanika takuita se takunetsana kana kuti tiri kutukana. Aiwa, ndozvinofanira kuitwa pamusha nemusha, ndozvinofanira kuitwa munyika. Kana une chinhu chaunoda semadira ndinoita inini kuti pamuve nedemokrasi muZimbabwe, unofanira kutaura zvinhu zvinoita kuti chinhu ichocho chikwanise kubudirira. Saka ndochete nyaya inenge iripo iyoyo.
Vamwe vari kuti ivo kutaurisidzana kwamuri kuita nevamwe vari muCCC kunotobatsira ZANU-PF. Vamwe vakatosvika pakuti muri kushandira ZANU-PF. Handisi kuziva kuti mungati chii kuna vanhu vanotaura mashoko aya.
Ndiyo tsika inoitika muZimbabwe munhu akaudzwa zvinhu zvaasiri kuda kunzwa kana kuti akaudzwa zvinhu zvaanoona kuti zvinhu zvandaudzwa izvi ndakandichikanganisa. ZANU-PF inoti isusu nekuti tiri kuda dhemokrasi inoti tiri kushandiswa nevarungu. ZANU-PF inoti nekuti isusu tiri kuti bvumidzai vanhu kuvhota vakasungunuka, bvumidzai vanhu kuti vakambene vakasungunuka, inoti tiri kutumwa nevarungu. Saka zvinhu zvinotondishamisa, zvinhu zvinogumbura kuti umwe munhu anoti dhava uri kuti vachamisa dai varejista vanhu vakawanda zvonzi kutumwa neZANU-PF. ZANU-PF inganditume kuti ndiudzachamisa kuti vaite zvinhu zvinoita kuti vabudirire. Kushaika kwepfungwa dzakadzama nevanhu vanenge vachitaura izvozvo, hatifaniri kusapota mapato ematongerwo enyika kusvika papoindi yekuti hatichakwanisa kuvaudza pavanenge vachikanganisa. Demokrasi inoreva kuti tinofanira kuudzana patinenge tikanganisa, tichisimbisana sevanhu vari kutarisira chinhu chimwe. Saka kana vanhu vakutaura kuti ndatumwa neZANU-PF nekuti ndikutaura kuti vachamisa dai vaita zvakati zvinoita kuti vabudirire, vanhu ivava havana pfungwa.
Mungati chinyi kuna vachamisa?
Kuna vachamisa ndinoti Zimbabwe kuti ibudirire ichinje zvairi yezvinezvi, panonidwa kuti paitike change. Kuti change iitike panonidwa kuti vanhu vakwanise kuvhota vakasungunuka. Panonidwa mari yekuchengetedza vhoti yevanhu. Ngatishande pamwe chete tisaonane sevanhu vakavengana kana tichiudzana chokwadi. Chokwadi chinoita kuti tikwanise kusvika kwatiri kuita se kwatiri kuenda.
Mutori wenhau Hopewell Chingono ari parunhare kuHarare nestudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti bato reCCC nderevanhu vose uye rinotambira pfungwa dzinobva kuvanhu vose.
CCC ibato remunhu wese. President Nelson Chamisa vakataura kubva pakutanga kuti tiri bato kana kuti movement inobatanidza macitizens ose. Saka naizvozvo tinogashira mashoko kana kuti maonero anobva kune mapoka api neapi. Sebato hatina munhu watinopokana naye, zvose zvinopirwa kana kuti masuggestions anouya tinoterera, zvatinokwanisa kuimplementa tinoita. Zvatinenge tichiona kuti izvi ngatimbomire nemamiriro akaita zvinhu tinomira saizvozvo, asi kwatiri hatina dambudziko nemunhu. Chatiri kungoda kubunza rusununguko kunyika yeZimbabwe. Tinoda kuti pamaelections ari kuuya tikunde ZANU-PF kuitira kuti vagari kana kuti macitizens vaitewo upenyu hwakanaka, vadyowo vachiguta, vaendewo kuzvipatara vachirapwa, vachiwana mishonga, vakwanisewo kuendesa vana kuzvikoro kune vadzidzisi vari kubhadharwa zvakanaka, chikairo mota dzavo pama roads akanaka pamigwagwa yakanaka zvakare kuti munhu wese aite upenyu hwakanaka nekudyawo upfumi hwenyika yedu kwete kuti kudya goridhe kana kuti maresources zenyika zvinongoitwa nezanu PF chete vashoma muzanu PF zvakare zvese izvozvo ndozvinhu ndopatakangonangana nanganidza pfungwa dzedu pari zvino saka isusu hatina hapana chatiri kuziya maererano nekupokana kuri kuita ani nani hatiwanzotarisa edu mapersonalities donzvo redu nderekungounza rusununguko kunyika yezimbabwe
vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare nestudio 7 pakupera kwesvondo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekuwanisa vamwe vagari magwaro ekuve vari dzive nzvimbo dzekuvakira dzimba zviri pamutemo kana kuti matitle deeds pachiitiko ichi uye pasi pechirongwa chepresidential title deeds program vamunangagwa vakatambidza matitle deeds kuvagari vemumisha weEpworth vanoita mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350 vamunangagwa vanoti urongwa hwehurumende yavo ndehwekuona kuti mwana wezimbabwe wese ave nepaanoti pamusha pake munyika tabata mukuru wesangano recoalition for market and liberal solutions kana kuti komaliso iro rinorwiravo kuti vanhu varombo vapihwe matitle deeds varejoice ngwenya
aitika ndezvekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tinorangarira kuti vakange vavimbisa vanhu vekuOpeth gore rakapera musarudzo dzemabiolation kuti vagari vokuEpworth vachapiwa matitle deeds saka ndopa vakadzoka vakadzokera kuEpworth vachiti ndauya nematitle deeds asi haasisiri 80,000 semataura andandaita pana papa Epworth tichakupai 350 matitle deeds asi pane mamwe 11,200 achiri kubikwa achiri mupoto ndozvo vakataura nezuro
vangwenya iyi nyaya munoona ine chokwadi mukati here nokuti tiri kungoona kuti panoitwa svarudzo pese pese vamunangagwa vanotaura nyaya yekupa vanhu magwaro ematitle deeds chii chamuri kuona pa
chiripo ndechekuti ngatirangirei mukombatanoga kuti sangano rangu inini organization yangu yakagara ichitsvakiridza ichinyatsounzwa kunzwisisa kuti nyaya dzematitle deeds munzvimbo dzakaita sena Epworth nana Solomia nana Hopley dzakamira sei tikanyatsoongorora kuti aiwa even though nzvimbo dzacho zhinji dzakapiwa vanhu nemaland barons dzichityora mitemo yakawanda wanda asi mitemo yacho inogadzirika kuti zvifambirane nezviri paground saka maongororo yatakaita ndeyekuti hurumende ine nzvimbo dzakawanda dzinonzi state land uye hurumende ndiyo inogadziridza mitemo yakanangana nematitle deeds saka hazvina kutityisa kuti panyaya yenhiki yeEpworth hurumende pachezvayo Ministry of Justice neDeeds Office nelocal government vakabatana kuti vagadziridze mutemo wacho wakanangana nematitle deeds avari kutaura nezvazvo saka process yacho ingange iri chokwadi ndisingazozivi hangu kuti iwo madeeds acho akapiwa nezuro ndiwo here chokwadi asi semaonero andakaita nemataura andandichiita nevanhu vehurumende nemanzwiro andakaita permanent secretary Virginia mabhiza achitaura nezuro aiwa process yacho inenge yakatoita zvakanaka
saka muri kugutsikana nebasa riri kuitwa rakanangana nekupa vanhu magwaro enzvimbo dzavanogara
icho ichokwadi chakangoti mirei zvisina kunaka ndezvokuti izvi zvinhu izvi vahwandi hazvisi zvepolitics hazvisi zvinhu zvinotaurwazvo pamarali nokuti ndozvavati nyange vachamisa kuCCC pamarali avo vaitotaura kuti kana mukati vhotera tichakugadzira matitle deeds asi nyaya yematitle deeds haisi nyaya yepolitics nokuti vanhu vanogara kusolomia nokuEpworth nekumaruwa vanhu vanobva kumapata vakasiyana kunyange zvavo vamwe vacho vakapiwa mastend acho nema land barons ezano asi nyaya ma title leads haisi nyaya ma tongerwe yenyika inyaya kodzero dzevanhu vari ma low income groups andisi kuti zvisataurwa mupolitical rally asi ngazvi kana zvitaurwa ngazvi zvatogadziriswa nemabazi ehurumende anofambirana nemitemo inopa magwaro aya.
Iyo hurumende inoterera zvakadini pane zvamunenge muchitaura nekukumbira kuti dene yaitira vanhu vanogara munzvimbo idzi inokutererai zvakadini?
Unoona kuti vatanonoka hwande hatideri kuti tinge tichizorova matundundu asi kana zvinhu zvakutaurwa navakuru vakuru havazoti aiwa zvakabva nokuna nangwenya. Hurumende panyaya yematitle deeds apapaka ndinoona kuti yakanyatsoteerera nokuti kubva 2020-2021 tichitaura neoffice of OPC tikabva kuOPC tikaendeswa kuniki kuministry of local government nehousing tichibva ikokoko tikagara matare nemamunicipal housing officers madirectors emahousing office tichibva ikoko vahwande tikaendeswa kuparliament tikapresenta project yematitle deeds kuvarombo kuparliament kukomiti yekuparliament yakandiye chikukwa kusaipo zvino. Saka apapa ndingatotsimbidza kuti apa hurumende yakatoteera zvakataurwa zvisinei kuti vakazozvipfekedza bhachi rezanupepa asi hazvina basa nesu isusu tungoti isusu zvatakataura chichemo chedu chokuti vagari vemunzvimbo idzi vapiwe matitle deeds chakanzwikwa nehurumende.
Awa vanga vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kumaliso vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mutevedzeri wemuchungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti musarudzo dziri kuuya ZANU-PF ichabisa mapato anopikisa mumakanzuro emumaguta vachiti ZANU-PF inoda kuvaka nyika yakanakira zvizvarwa zveZimbabwe. VaChiwenga vanoti vanhu vanozvionera voga kuti mushure memakore makumi maviri nematatu hapana chakaitwa nemakanzuro emapato anopikisa. MuNewsday makare magweta ekuSouth Africa esangano reCenter for Human Rights riri paFaculty of Law at the University of Pretoria rinoti rinotsigira vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vachiti kuwanikwa kwavakaitwa vaine mhosva yekupembedza zvinonzi ndezvemanyepo zvinokanganisa mashandiro evatori venhau uye zvinotyora kodzero dzekutaura munhu akasununguka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi zvenyu vasamarari veStudio 7 ndinokukwazisai mose. Ndichitiwo mashoko angu kuna vamunangagwa ngavatiturirewo nhau yeAl Jazeera kuti vanoti kudini nayo semutungamiri wenyika ngavatiudzei. Ndodzoka ndoti kuzvizvarwa zveZimbabwe zvazvakadii timboitawo zuva rimwe chete ratinoratidzira kusafara kwedu nenhau yekuvharirwa kwavaJobu Scholar. VaJobu Scholar ngavabudiswe. ZANU-PF inonyepa ichiti iyo haipindire nezvematongerwo enyika ematongerwo ematare. Inonyepa, inonyepa kana ichitaura mashoko iwayo. Inyaya yekuti ivo varipo pakufikisa vaJobu Scholar vanotaurirana nevanhu vematare. Vanhu ivava vanotaurirana, vane chekuita nezanupf. Vanonyepa zvavanotaura kuti hatinei nezvekumatongerwo ematare. Tokumbirawo kuti vamunangagwa vatitaurire kuti nhau yeAl Jazeera yopera yakaita zvayakaita here. Semutungamiri wenyika ngavatorei matano, sekutora kwakaita matano kuna vaJobu Scholar.
Rais, nini panyaya wa job skala indani ne mumbono kutika. Daita mbo, panjambo zama kutubu. Bata na chayiko chayiko taita demo ngeri strong chayiko. Ya, wazi na wia te chita demo ndiye kuti. Masa kura mpashi kuti koti, mangwana kukoti, fusena mangwana kukoti, mungwana kukoti, munangangu faru wa mkati mjeri. So vana ni muna anuwa kuto pika, asata atunga, asata abato kutane mosa. Kawa mtongi kana machalo watu wa mtonga wa mtuza, watu wa mtonga ni mosa ipi. Mama loya vore sana kuti mosa ichi, mosa chayo chayo ere mune ya kundi abato wanayo. Kana kuti imosa ya kuda ngo kriyeti ya munu. Apa pakula kuti tipide msangwa, pakula, sorry, pakula kuti timbopinda murodi chayemo chayemo timbo demonstrator. E, kuti job skala ngabu ude, kana kuti ngato ngwe, tinzo kuti mtongo wako wamira sei, kwede kura mbanyo kuti koti. Ya mosa ya kuti muna a opposite part, arama ku... Asi kuzana nani maitira ba kuiti, kutonga kwa wakwede. Saka wada kumushunguru za hizo.
Murisai Studio 7, ndirapo pana pajaima hii. Kutikochi chakaipa. Maka azimuruwe kupikisa maa kutopikisa zeseri. Chichakaipa kupakupiwa kwema MP zezan PF mamota. Mota zekufambisa. Manga mchida kutipapi wengo ureri. Kana manga maka wakadzirira ngoro kwa wauzeka kuti aiwa kune ngoro dziri kunoku dzekuti vazofamba nazo. Pane chakaipa here tudzei.
Makadii pa Studio 7 ha zvitandifadza pamupumalanga apo. Ini ndauya nenyaya imwe yakatisiyane wangu ndodzwa vanhu vachichema nenyaya job skala. But muonero wangu ndiona sekuti nyaya job skala inoda kutambiwa kwana mu Blessing Ali. Dei ava vekwana vekumurekwa Ali vatora muchitunha chavo vachichengeta. Ndiona sekuti ndio kuti job skala akwanise kutambigwa nyaya dzake because akachiti hativiki kana job skala asina kubuda. Avo vanenge vachiti hatumubudisi kana musina kumuviga. Saka ndiona sekuti ava kana vanga vatora chitunha vakandochengeta. Uku kukwaigona kuitawo zviri nani kwaigona kutoitika kuri kutongwa munhu wechitongwa kana kuri kudii zvochiitwa pamwe pagona kuva nechenji
ndakupinza iye anonzi Kakanjiyo uyu ari kumiriri anomirira airport anotaura kuti anzone 20 MGC isingagona kupa vanhu title deeds isingagona kupa chine chii chaanotaura unopiwa title deeds pane imba isina pane pane munhu akazvigarisa ega akava akachitangwena chake wopiwa title deeds here. Title deeds handinopiwa kune munhu ari panzvimbo yakakodzera kuti anovaka ipapo. Zvino iwewo kana muchitiona president wako munopa vanhu title deeds munzvimbo dzisina kana toilet, musina kana sewage, musina kana mvura munomwira mvura yemumugodhi wotanzoni zvakakosha stereki kuti vape vanhu matitle deeds. Nyika yese ine vanhu vanoda matitle deeds vaya. Saka chakanyokosha kuepleti chii.
Mangwana nakanaka namukoma Joma kanivi namukoma Blessing Zulu. Mutibvunzire wamukuru wauori ne mukuru wemapurisa wakati kairi kuferefeta nyaya yakabudiswa ngeya Jazira yegold mafia. Vakati kai vari kuti vari kuiferefeta nyaya saka hatichazivi nyaya yacho yamira papi. Saka taikumbirawo kuti vatiziviswe kuti zvamira papi kana tisi kuzwa wakasungwa kana wane uri kusungwa pa pane vese vakabudisa ngejaziya hapana kana umwe wane wakasungwa hapana. Saka taitokumbira kuti vatiziviswe kuti vapapi nenyaya iyoyo kuti inyaya itori serious. Ndohuro wakakuisisa kundokuuraya vana vezimbabwe ndo mhosva dzinofanira kusungirwa vanhu kwete kusungira vanhu pasina kana mhosva. Zvese zvakaita vablessi vese zvakaita job skala vakaurava mublessing apaya vakasunga job skala pasina kana mhosva. Saka indo mhosva hombe yevana vese vezimbabwe kuti kutouraya vana vezimbabwe kwava kuita vanhu vaizano pf rokubira nyika. Saka tinokumbirawo kuti mutibvunzire kuti vapapi nekuferefeta nyaya yacho vakangoti vari kuferefeta saka tisikuziva kuti nyaya yacho yapapi yavasati vasunga here mbavha dziri kuba.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
The Voice of America, the
Iko zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica inoyambira zvizvarwa zveAmerica zvisina kukwanisa kubudiswa muSudan nevamwe vavo kuti vagare panzvimbo dzavari kana kuti shelter in place kusvika vaudzwa zvekuita. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wemugovera, chikwata chenyanzvi dzemauto eAmerica zana chakaburisa vashandi vomumuzinda weAmerica nemhuri dzavo kubva muguta reKhartoum muSudan, umo mune hondo inotyisa iri kurwiwa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze zvakakonzera hondo iyi.
Chakatangisa hondo iyi ndechekuti vanhu vanogara kunorth vanoteera chitendero chemamuslim, vanhu vanogara kusouth vanoteera chitendero chechikristo. Ndokwakavambira hondo iyo kokoko, vanogara kunorth vachida kuti vanhu vanogara kusouth vave mamuslims vakarambisisa chaizvo. Zvakakonza hondo yakabva kuma1950 ichigoenda kusvika kuma1990. Zvino chakaitika pandechekuti panguva yehondo iyoyo kwakabudo chimwe chikwata chiri kuwest kweSudan, kunonzi kuDarfur. Uyangare mutungamiriri weSudan ndokugadzira mauto awaiti maspecial mauto iye zvina akunzi marapid forces wachigwenda kuno wachikunorwa wapanduki wekuDarfur. Kakazopera hondo inonzi South Sudan nasuno, Kangarin ngiri mutungamiriri weSudan akazopiswa pachigaro. Asi zvaakangaita, akangagadzira mauto mairi kunoti National Army Corps inonzi RSF iyoyo, Rapid Reaction Force. Akanga asingadi kuti kuve ne One Army ngekuti aitya kuti anozopiswa pachigaro. Saka zvakakonzerwa nayo ngirike mutungamiriri akazopiswa uyu. Kubvira nguva iyoyo kwakusina kugadzikana kwakanaka muSudani, especially pane vanhu macitizens vakazosimuka vachidemonstrata kwemavhiki akawanda wachizokonzera kuti kuve ne government of national unity yaibatanidza mauto nevanhu vakanga vasiri mauto. Chakazonetsa manje ndechekuti wenational army newerapid reaction force vakanga vasisabvumirane kuti zvino achazova mukuru ndiani, ngekuti pakubvumirana kwanga wanzi vanhu werapid reaction force support force vave mumauto, asi wakaramba. Ndo pakazokonzera kurwa kurwisana zvekare, ndo pane nyaya iri papapa. Saka ndo pane kurwa ipapo, hatizive kuti zvichasvika kupi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Munyori wenhau Hopewell Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change, asi kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri nderavanhu vose. Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.